Nyika yava pedyo kuguma here? Vanhu vakawanda pane pavaifungidzira kuti nyika ichaguma. Asi haisati yaguma. Saka nyika ichaguma zvechokwadi here? Zvinotaurwa neBhaibheri. Nyika ichaguma sei? Ichaguma rini? Unokwanisa kupona here paichaguma? Upenyu huchange hwakaita sei pashure pemugumo? Zvinotaurwa neBhaibheri zviri mumagazini ino zvichakushamisa uye zvichakunyaradza. Zvapupu zvaJehovha zvinoda chaizvo kukubatsira kuti uzive chinangwa chaMwari chaakasikira nyika. Ndipo panoperera nyaya yacho.